vagari vazhinji vari kupesana pamaonero avakaita vamwe vachiti gare rakabata nyaya iyi zvakanaka vamwe vachiti vatongi vakaratidza kuti vane dii ravakarerekera mugaro wekwamadhange muzare Precious Manyoka vanoti vakaona kutongwa kwenyaya iyi yose paterevhizheni asi vanoti vatongi havana kuenzanisa magweta pakuvabvunzurudza
indone sekuti maloya akagona kupresenta makesi avo asi ndine chichemo 1 nemajaji ndakaona sekuti vaita sekuti vamwe kana vachitaura havanyanyi kuita sekuti vanovapina sereki umwe akangoda kuti asimuka ataure votoita sekutoti vatova emotional vakuda kutoita sekuti yatova pesonari vakuataka munhu uya kana nyaya yechitongwa vese ngavangobvunzwa zvakafanana kana vachiita vese kuiswa pakona ngavangoiswa pakona zvakafanana kwete kuita sekuti vanorerekera kune rimwe divi vaiwo ndaona sekuti pakataura loya wana wezanupf haana kubvunzwa zvakanyanya wezeki wacho ndo vakaresva election ndo vakabira but havana kana kumbofaiwa nemubvunzo yataitarisira kuti vanzi budisai evidence yenyu inoratidza kuti hamuna uriga havana tsve vakubvundutsira uya anga auya nenyaya yake ukoti wemdc alliance ndiye waitopinyiwa kuita sekuti iye ndiye wakabira election yacho
asi vamwe vagari vanoti nyaya yakabatwa zvakanaka nevatongi vachiti vakapa mikana yakafanana kumagweta ose mumwe vanhu ava muzvare Jini Mutande vanoti vatongi vakaita basa ravo nemazvo pasina kutora divi uye vanotarisira kuti vachapa mutongo unogutsa veruzhinji
haini maonero angu vatongi vakaita basa nemazvo apo vakabvunza vanhu mubvunzo wese yakaenderana pasina kubiridzira vamwe vaibvunzwa mubvunzo yakawanda nekuti ndivo vanga vaenda nenyaya asi mamaonero angu vatongi vaya vakaita basa nemazvo ndifanana neexperience vagara nebasa ravo saka totoraswa judgment ichabuda mangwana ichange isina divi rayakarerekera
vamwe vanoti zviri pachina kuti vatongi vaiva nedivi kubudikidza nekubvunza kwakanyanya kwavakaita gweta remutungamiriri wemdc alliance vatava nemupofu asi vasina kuzoita zvimwe chetezvo kumagweta ezanupf nezimbabwe electoral commission zec vaedmond mutangamira vanoti havana chiimbo chekuti vatongi vatapa mutongi wakanaka nekuti vakaratidza divi ravo pakutonga nyaya iyi
mangwana pachabuda mutongo yekoni kuti handifungi kuti tichava nemutongo wakanyatsokunakisa unofanirwa kuenderana nenyaya yanga iripo nenyaya yekuti majaji anga iripo akabva atotaridza divi ravo ravakarerekera izvi zvaikonzerwa nemibvunzo yaibvunzwa maloyers emdc mibvunzo yachona yanga yakanyanyakuomesesa plus yainyanya kutsoropodza zvinhu zvaitaurwa nemaloyers emdc ava vezano hakuna kana chakamboma chakavanyanya kubvunzwa kana chavakanyanya kukwesherwa nemajajes zvinova zvinongotadza izvo kuti mutongo wavo uchangobudawo uchingotaura iyo kuti sanupf ndo yakahwina vamunangagwa ndo vachiita se vachangova purezidendi zvakare
asi amai revaimwoyo vanopikisana nemafungiro akadai vachiti vatongi vakaita basa ravo zviri pachena uye mutongo uchabuda unofanira kutambirwa nemunhu wese vamwe vakaita savatomas mbetu vanoti magweta akamirira vachamisa nemutungamiriri wezanupf emarson munangagwa vakagona kukakavadzana uye vachiratidza pasi rose kuti zvakabuda mutsarudzo zviri kukonzera mutauro mukuru
izvozvo zvinogona kusabuda zvakadero nokuti iyo zec iri responsible nemaelections yakatotaura kuti pane pamwe patakakanganisa zvino kana iye refuri obvuma oga kuti ndakakanganisa ndakaverenga ruviri ruviri rutatu rutatu ndichichinja maresults izvozvo zvongokuudza kuti sarudze dzazvina kubatwa zvakadi zvakanaka iye refuri wakabvuma oga koisu kana tichiona tonde kana refuri wabvumaka totoona kuti aiwa zvinhu zvina kufamba zvakanaka
vatongi vapfumbamwe vaitungamirwa najustice lukmala vakati vachapa mutongo wavo mangwana ndakamirira studio 7 masvingo ndini gandri maramba.